taifana kuti iite musangano wetu kuchipinge tichipembera mavhoti atakawana pabaereti, asi mapurisa akatipa marizins arikumopa kuti hatigoni kuenda mberi nemusangano. Asi takaita application for the same program kumasvingo, ndobva tikaenda ikoko mangwana tichinopembera nyaya yekuti takavhoterwa nekutenda vanhu nekupara hwaro kuti tichapamba sei in terms of our local program ikoko kumasvingo. Saka mangwana vachamisa vanenge vachiadresa kumasvingo pamutete stadium.
Zvikonzero zvipi zvamakanyimirwa mvumo yekuita musangano kuchipinge mobvumidzwa kuita kumasvingo?
Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF inotya kuti vashamisa vawandise vachikampena kumareseva. Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF ine kuziva kuti CPC yatekeshera nyika yese, saka havasi kuda kuti tinyanyofamba especially kumareseva. Sezvo takatitarisirana nesarudzo, saka ndo nyaya yatiri kuona the abuse of the police nethe abuse of the courts munyika kuti vaite bani CPC. Ndosaka takaenda kumatare kuti iite restless our displeasure, nekuti isusu waelected political party ine kodzero rekusangana nekuita misangano yedu kwese kwatine mvumo yekuti iite misangano.
Saka iko kumasvingo makapiwa mvumo here yekuenderera mberi nemusangano?
Kumasvingo takapiwa mvumo.
Sei muri kuti zvine chekuita nezanu-PF? Imi makanyimwa mvumo nemapurisa?
Ndiri pajekerere kuti ZANU-PF ndo inenge yakaita resolution yekuti siku chaifani kubvumidzwa kuti ikampeni, nekuti ndo flegi yaemapasi ese anenge akunobuda. Saka tinoziva takazotarisira isu segavhenment iri kuuya, tinoziva kuti ndozvinoita any hurumende inenge yakubva, ndo maitiro avo